Bataura pakufarwa kwechiumbwa ichi, kwaitwa vanhu vari mavhu nemarara pachiitiko ichi, pasingatevedzerwi zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization, kuti vanhu vasaungane senzira yekuderedza mukana wekupararira kwechirwere cheCOVID-19, vamunangagwa vakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rushande nesimba kuitira kusimudzira upfumi hwenyika senzira yekuzadzisa zvido zvambuya nehanda.
Mukaona pane miti yakachengetwa, pane kereke iripo, chechi iripo iyo, makare kare nenaenda achirwa navauyi vasina mabvi ndopavaiuya papa pane tsime ravo nemiti wavaigara pamvuri vachimwa mvura, vavauraya varungu vakauya vakafutsira vakavhara tsime iroro vakavaka kereke pamusoro vachita tsipika tsika dzenyika yeZimbabwe. Nhasi mafuta yamuka tavaka mutsaranidzo wavo pano pavaimwa mvura.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu PF vachafadzwa Mugwadi vati chivakwa chambuya nehanda chaparurwa nhasi ichi chichabatsira vakuru nevadiki munyika kuti vanyatsoziva nhoroondo yenyika.
Munoziva ini kuti kusununguka kwakaita nyika ino kwakatanga kubva muchimurenga chokutanga vana mbuya nehanda vachikokorodza mhomho yose madzishe vana vomuZimbabwe kuti varwise vauyi vanova varungu vanga vauya kuzopamba nyika ino. Pakatora makore akawanda kwazvo kuchizouya chimurenga chechipiri. Zvamunoziva ini kuti mbuya nehanda vakataura ivo nomuromo wavo zvikanzikwa chero kunyange navarungu vakavanzwa kuti nyika ino ichasununguka zvekare, mabondo avo mabhonzo avo achamuka zosunungura nyika inoyi. Zvinova zvakaitika zvichizotsaka kuti nyika yedu ive nekuzvitonga kuzere muna 1980. Saka ibasa guru rakabatwa, ibasa guru rinokosha rokuti nyika yose vechidiki vakuru vave nomucherechedzo kumurandakadzi uyo nebasa raakabata semudzimu wenyika, sedzimu rakasunungura nyika ino, zvichinyanyazve kubatsira vechidiki vasinganzwisisi kana kuti vasina umbowo hwakakwana pamusoro pekuti nyika ino yakabva kupi uye iri kuenda kupi. Munguva ino tiri kurwisana nenhau dzevapambepfumi, tiri kurwisana nezvirango zvoupfumi, tiri kurwisana nenyika dzisingadi kuona nyika yeZimbabwe yakasununguka. Naizvozvo mucherechedzo uyu wakakosha zvikuru kuti vechidiki vakure vachiziva.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Slashwayo vatiwo ruremekedzo rukuru rwanga ruchifanirwa kupiwa mbuya nehanda kuve neutongi hwejekerere munyika.
Inyaya yekubatwa kwevana veZimbabwe zvakaenderana nekuita kuti upfumi hunge hwakapararira kuvana veZimbabwe vese zvakaenderana, pasina kutyisidzirana, pasina kurovana, pasina kuurayana, pasina kupisirana dzimba. Ndoremekedzo vatotarisira kunge ringe richipihwa kuti zvinhu zvavakarwira, zvinhu zvavakafira zvinge zvichionekera, zvinge zvichioneka kumunhu wese weZimbabwe. Asi izvi zvaakuitika kuti ruremekedzo rwaakupuwa chete kana vanhu vaakuda kutsvaka nzira yekuba nayo mari yekuisa mastechu munozi akaiswa akasiyana-siyana, mamwe aya ekuti vange vaitarisa kuti mbuya nehanda here kana kuti avasi aisiwo mufananidzo wembuya nehanda, vachiita zveutsotsi.
Mutauriri wemutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vaLloyd Damba vati kunyange hazvo zvakanaka kuti mbuya nehanda varemekedzwe nechivakwa ichi icho chiri panosangana migwagwa inoti Julius Nyerere naSamora Machel, nguva yachaparurwa haina kuringana nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vati mari yashandiswa nehurumende pabasa iri ingadai yashandiswa kugadzirisa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzeutano nemigwagwa isina kumira zvakanaka.
Mukatarisa nekuti kuAmerica kune Statue of Liberty iriko, mukatarisa kuFrance Statue of Liberty iriko, even kana Statue yaMandela kuLondon iriko, hapana chitsva. Uyezve chechipiri chatinofanira kuziva isu semusangano nevana veZimbabwe ndechekuti Statue yambuya nehanda kana kuti mbuya nehanda vainge vasina kadhi reZANUPF, mbuya nehanda vainge vasiri veZANUPF. Saka chirongwa ichi ndikona chirongwa chakanaka chekuti tisangarire magamba edu ehondo yerusununguko yechimurenga chekutanga. Asi zvazvaita ndezvekuti iko zvezvi mukatasa mamiriro akaita upfumi hwenyika, dai mari yestechiwi yamboiswa paside yanogadzira rodhi kana kuti kwachenda mbuya uko yaane almost 30 years or 40 years after independence isati yagadzirwa, kana iwo mbuya nehanda nhasi wakamuka wakaenda kwachenda mbuya awarasiki nekuti nzira iyoyo wakangosiya yakadaro.
Asi gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutswangwa vati zvakakosha kuti micherechedzo yakadai ivepo, vachiti mhara haina kukosha pazvinhu zvakadai.
Ini semudiplomat anomirira aimirira Zimbabwe kunyika dzakasiyana-siyana, Kwese kwandaka famba, ndika gara, ndakaona vachiisa ma statue emagamba avo, chinova chicherechedzo chenhoroondo dzenyika dzavo. Nyika nevanhu vemunyika imomo vanobudirira nekuyeuka kwakabva. Izvi zvinokoshesa ranhasi neramangwana. I just want to say this is valuable. You can't put a value of money on this great thing which President Edi Mnangagwa has done.
Vamunangagwa vadzokorodza zvakare kuti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti dehenya remusoro wambuya nehanda ridzoswe kubva kuEngland. Mbuya nehanda acharwenyakasikana avo vaive svikiro rerudzi rwezezuru vakashanda zvakasimba mukuronga chimurenda chekutanga chekuramba kupambwa neBritish South Africa Company ichitungamirirwa naCecil John Rhodes kutanga muna 1889. Hondo iyi ikazotsveriridza muna 1896 na 1897. Vakazofa muna 1898 mushure mekusungirirwa pamuti, asi vakasiya vataura kuti mapfupa angu achamuka. Pakuparurwa kwestatue iyi panga paine gurukota reSouth Africa rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika amai naLady Pandor avo vasvitsawo chikafu kuna vamunangagwa kustate house chabva kuhurumende yavo chakanangana nekubatsira vanhu vakakanganiswa nedutu mupengo recyclone Idai muna 2019. Mushure mekuparura mucherechedzo wambuya nehanda, vamunangagwa vapawo motokari kumadzishe akanga asina kuwana motokari pakambopiwa mamwe madzishe motokari idzi, vachiti madzishe anofanira kuchengetwa, vachiti mukuru mukuru hanga igare kunde. Ndakamirira studio 7 muHarare.
Thank you.